Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosakana zvakare manero anhasi Uru mtuwe mugovera kurume 19, 2022. Makateerera ku Studio 7. Nepenyure inya zirigiti kamu Zimbabwe zamuno piwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoudza musangano wavo kwaMutare kuti munyika maita dambudziko rimwe chete rekuti hurumende ndiyo iri kudyara ruvengo. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vayambirawo vemasangano akazvimirira oga kuti varambe vari mundima yebasa ravo vasiyane nekupinda mune zvematongerwo enyika. Rimwe bato riri kukwikwidza musarudzo dzemabielections reUnited Zimbabwe Alliance rinoti vechidiki veZANU PF vavhiringidza musangano waro waranga raronga kuita nhasi masikati pachemhanza mumusha weTafara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika maita dambudziko rimwe chete rekuti hurumende ndiyo iri kudyara ruvengo, ndiyo iri kudyara kupokana uye ndiyo iri kudyara mhirizhonga uye ndiyo iri kudyarawo kusavirirana kwenyika yose. Vachitaura kuvatsigiri vavo munhandare yeSakubva kwaMutare nhasi masikati pamusangano wekutsvagira rutsigiro nhengo dzavo dziri kukwikwidza musarudzo dzemabielections dziri kuno mugovera unouya. Vachamisa vashoropodzawo kushungurudzwa kwavati kwakaitwa nhengo yebato ravo vaGodfrey Karembera vanozivikanwa samadzibaba veshanduko ava vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Mutungamiri webato rinopikisa iri vatiwo vakashushikana zvikuru kuti nepenyure ZBC nemamwe mapuka ehurumende vakawana simba rekutaura manyepo vachiti chakakonzera mukuurayana kwemarudzi kuRwanda zvakabva mumashoko aiburiswa nemapoka ehurumende. Vachamisa vayambirawo nepfenyuro yeZBC kuti ichenjerere kukanganisa nyika ichiunza gakava neruvengo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZBC kana wore hurumende panyaya iyi. Vachamisa vari kutarisirwa kunge vari kumasvingo mangwana mushure mekunge musangano wavo wabvumidzwa nedare repamusoro kuti unge uchienderera mberi uyo wakanga wamborambidzwa nemapurisa. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalos Gift Siziva kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu.
Musangano wekwaMutare kuSakubva wafamba mushe stadiamu yanga yakazara vanhu vese vakapfeka yelo. Nyaya yanga ichitaurwa nemukuru inyaya yekuti tofamba sei kumabielections nekuti toindrodusa yelo kuvanhu vekumanikaleni. Saka tinotenda kwazvo vagari vemuKwaMutare nekumira nenyaya yesanduko nekuti dzidzo hainagura urali. Saka vanhu vauya kuratidza kuti vanopfigira musangano wavo nekuti musangano ndewemacitizen unodraivhwa nekushepa nekukoordinatwa nemacitizen. Tiri kutogadzirira kuti mangwana kumasvingo timeke shuwa kuti chirongwa chedu chinobuda because tapiwa clearance nehaicourt yekumasvingo.
Hamuna here matambudziko amambosangana nawo tichimboona kuti mapurisa nevamwe veZANU PF munomboti vanokanganisa misangano yenyu?
ZANU PF yatira kuunza marore emapurisa kuti aintimidete vanhu. ZANU PF yamisa mazuko kuti asatakurewa kubva kumalocation. Isu hatidi mazuko ekuhaya kana yekuti atakurewa but tinoda mazuko agone kufamba kubva kumacommunities mafambiro anoita mazuva ese. Nekuti takumiswa kwepagri transport inoitati vanhu vafambe netsoka asi hachisi chatinenge tatarisira kubva kuzuko because vanotakura vanhu nezano vasina kubhadhara. Isu tiri kusvika aitedanoa business takura vanhu vachivaendesa kubva kutaune kudzokera macommunities chemagari vanogara vach
Tisharisa musangano wenyu wamuri kuita mangwana kumasvingo. Zvii zvikuru zvamunga tarisira?
Kumasvingo takatarisira kuti tisangane nevanhu vemasvingo kuti taure nyaya yemovement idzva yemacitizen. Uye titaure nyaya yebyelection rukuera takatarisana naro. Nekuti tikutarisa masvingo sezvo tiri predominantly rural. Kuti vanhu vachiuya tichitaura nyaya kuti taita sei.
Totarisawo mune remangwana sarudzo dzava kusvika zvinhu zvamunotarisira sebato.
Tokutarisira kuti vanhu vachabuda kunovhota macandidate atinawo akabva mumacommunities macouncillors nemaMP ecitizens coalition tokutarisira kuti vanhu vachabuda nehwandu hwavo kuti vanovhota nenyaya yekuti ndokutanga kwatirikuita kufoma government itsva tinotanga nekudiploya vanhu vedu kuti vaende kuparamend tichigadzirira.
Vachamisa vati ione nyaya yekusungwa kwava madzibaba veshanduko vaGodfrey Karembera.
Vachataura nyaya yekuti hatitarisiri kuti munyika muve neviolence. Zvanupe tinofanira kuziva kuti vamunangagwa vane constitutional obligation yekumeka vachati munyika munoita urunyararo. Hatitarisiri kuti zvanupe yokoni vachiita zvavari kuita vachiharasa nekuintimidata nekutora mayunifomu emapurisa. Vachirova maactivist nekuti maelections anoinvita competition.
Avanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaostalos Gift Siziva vari parunhare kwamutare neStudio 7. Mutungamiri wezanu PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vayambira vemasangano akazvimirira kuti varambe vari mundima yebasa ravo vasiyane nekupinda mune zvematongerwo enyika. Vachitaura vari kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabyelections dziri kuitwa mugovera unouya waitirwa kusiyabuwa kubhinga kumateveleland note. Vamunangagwa vati hurumende yavo haizotye kudzinga munyika masangano anenge apinda mune zvematongerwo enyika vachiti nekune rumwe rutivi masangano aya haana masimba ekudzinga bato rezano PF. Vamunangagwa vapembedzawo zvirongwa zvebudiriro zviri kuitwa nehurumende yavo mudunhu reMateveleland North vakati mari inosvika $3.2 billion yemunyika yakapiwa kuti kuva kwezvikoro, makirinika, madhibhi nechikoro chemabasa emaoko epamusoro. Vakumbirawo ruregerero kuti kubva nyika yavana kuzvitonga muna 1980 vatungamiri havana kuwana nguva yekushanyira dunhu reBhinga. Kuti tizwe zvizhinji, tabata mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi avo vanga vari kuBhinga.
Kaunzuraunza vamunangagwa kuno kune musangano weZANU PF neutungamiri nemakurukota ehurumende wose ndewekuti zvichembo zvakasvika kuvatungamiri nokumusangano kuti vana vokuBhinga vanga vachiti ivo hatina kumbobvira tichiona nguva nomukana wokuonana neutungamiriri wenyika kubva 1980 vamugabe ndofunga munotondera mukaka kuverenga vakauya kuno kaviri kubva muna 1980 kusvika muna 2017 asi vamunangagwa vauya katatu kana kanenge kana kubva muna 2017 kusvika parizvino asi mukana wokuti vanga vachiwana nevanhu vachitambira zvichemo zvavo vachiwanzwa wanga usiri kuwanikwa zvikuru nekuda kwecovid-19 yanga ichirambidza vanhu kuti vaungane. Saka ndosakamaona mhomho yanga yakazara kuno yevanhu vanogona kuita zvurugumi nezvishanu kureva kuti 15,000 vana vachiuya kuno vakuru navadoko masabhuku machifu nemhomho yose nevamwe vose vanga vachiri kumusangano wemaopposition vachitaura zvisungo zvavo kuti tanga tichirwadziwa nezvakati nezvakati zvinosanganisira migwagwa yavo zvinosanganisira nyaya dzemvura zvinosanganisirawo nyaya dzemagetsi uye zvinosanganisirawo nyaya dzebudiriro nekuti nzvimbo yavo yanga ichitaririra asi
saka vamunangagwa vati vachagadzirisa sei iyo nyaya yekuti vanga vasingashanyire nzvimbo yeBhinga kubva 1980
mutungamiri wenyika mumashoko avo vakumbira ruregerero kuvagari veBhinga wakumbira rekerero kumadzimambo nevatungamiri vose vokuno achiti takakanganisa naizvozvo zvatanga tichiri kuuya kuno ndokusaka ndaunza makurukota angu ose kuti vatambire zvichemo zvose zvigadziriswe zvisine nechekuita nesarudzo pese but zvakanangana nekuti nzvimbo ibudirire under the theme yokuti no one and no place must be left behind
vakawanda vanoona sekunge vamunangagwa vatora danho rekushanyira bhinga nekuti nyika yatarisana nesarudzo zvii zvamungataura
nyaya dzekudiniyo hadzinai nesarudzo zvekare dai kwanga kuri kuti vafambira sarudzo chete vasina kukumbira rerekerero vafambira nyaya iyanano yemusangano wezanupf nevana vari kuno ndochekutanga chechipiri vafambira nyaya dzebudiriro nova pane zvinhu zvandataura izvi kuti zvigadziriswe kuti nzvimbo yebhinga iconnectane nemamwe matunhu ari muno munyika inoi munyaya dzebudiriro munyaya dzemugwagwa inofambira nzvimbo yacho isvikikewo chechina vamunangagwa vataura kuti vanhu vari kuno vari padhuze nemadhemu anoita nezvehove and vanga vachitaura kuti vanoda mafishing boats zvinova zvikepe zvokuredzesa asi vanga vasina nokuti hakuna kwavanga vachikwanisa kufungira vapiwa zvekare mukana wokuti vapiwe ma31 mafishing boats adonetwa kune vechidiki namadzimai nemazimambo kuti vashande pamwe chete kuti vabhuste business ravo iroro saka zvose izvi hazviperi musuro wa26 March zvicharamba zviripo saka zvinei nokuti tauya panguva yesarudzo kana kuti kwete avo vanoti tafambira sarudzo vangangodawo zvavo kuziva kuti haisi mhosva zvekare kuti tikurudzire vanhu vedu kuti vavhotere musangano tiiti hokero yekudzosa vanhu kumusangano wezanupf kwaivo vanofamba wani kunyange zvavo vachifamba vakaisa maoko muhomwe vasina chavanacho chavanounzira kuvanhu
ava vanga vari mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunare kubhinga nestudio 7 rimwe bato riri kukwikwidza musarudzo dzemabielections reunited zimbabwe alliance rinoti vechidiki vezanupf vavhiringidza musangano waro waranga rakaronga kuita nhasi masikati munhandare yechemhanza mumusha wetafara muharare asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi varamba kuti nhengo dzavo dzine chekuita nechiitiko ichi vachiti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya kuti tinzwe zvizhinji tabata sachigaro vevechidiki muunited zimbabwe alliance vashingirai mikael chabata kuti tinzwe zvatora nzvimbo
taita dambudziko nevakomana mayuti ezanupf isu takabhuka ground redu tikabhadhara kukanzo tabhadhara kukanzo ndobva taenda tikaona police clearance zvese mapepa edu anga aripo mapepa emutemo ese zvese zvazvikumbirwa nemutemo takaita adhie 2 saka tasvika paground march taona vakomana ezanupf mayuti ezanupf emutafara vachitamba bhora mugraund ratatirata achida kuti tiitire musangano wedu yanga iri meeting necandidate meeting yagarika mulambo ari kukondesa gwara rei sakamira bato united zimbabwe alliance so patasvika tikada kuzama kwaengeja tichiti isusu ko muri kugotamba bhora sei mugraund umu itakabhuka tikabhadhara kukanzo tikabhadza marisiti zvese zviri pano vabva vati iwo igraund redu nderezanupf tisu tinoricheka muno tisu tinoriona saka ini bvai panapa tinoita violence komuzinorwisana neni tokutemai nematombo saka titori redu kurwisana neni kana mukangeita musangano uyoyo
mazivisa mapurisa here nezvekutyisidzirwa ikoko kwamaita uye kukanganisirwa musangano wenyu
tabva tafonera mapurisa kuti mapurisa andonyari pano vakasvika panzvimbo vasvika panzvimbo mapurisa vati iwo nyaya iripo ndeyekuti kanzuro ndeinofanira kuya udzika vanhu ava nekuti zveground saka imini kanzuro inofanira tikudza yaudzika vanhu kanzuro ikaya udzika vanhu then isu sozohambesa tovapesa nemanpower vaendera mberi vakati iwo isu hatikwanisi kutiye tichizotizoda kuzosecure ground risiri redu tikatisabva taramba tichida kuenda mberi musangano wedu mathreti tinawo violence iripo vanhu vese vanga vachida kuuya kumusangano vari mulocal munomu vanga vachinzi hangosvika chete tosati tichimuuraya vakutoasati tichirwa newe tokurova zvakasimba sereke hatiri vanhu vanoenda pamusangano uyoyo pagraund redu
saka mazoita sei mushure mekunge paita dambudziko iroro
isu taramba tichida mberi nemusangano wedu havana kumira kutamba bhora vari kutamba bhora isu tabva taenda pasaidi pavo ndobva tazama kuungana ipapo bhora vari kutamba
saka vevekanzuro mavazivisa here kuti ndozviri kuitika panzvimbo yamakabhadharira mari
vekanzuro tavazivisa saka vati wecome back to you havasati vauya kwetiri isu tangoti hatingamiriri kuzvika musangano kuti tadzive gaitira kuchida kuberi.
Maziva sei kuti vanhu veZanu PF nokuti vanhu vemuri kwishena vanogona kungoenda panhandare vanotamba nhabvu.
Vatotaura kuti veZanu PF musangano weZanu PF.
Vanga vari sachigaro webato rinopikisa riri kukwikwidza musarudzo reUnited Zimbabwe Alliance vashingirai Mikael Chabata vari parunhare kutafara muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi maviri nevatatu. Vamwe vanhu vanokwana kuita mazana matatu nevatanhatu vakawanikwawo vaine COVID-19 nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 kubva zvayatanga munyika pazviuru mazana maviri zvine makumi mana nezvina nemazana matatu ane gumi nevasere. Pavanhu vakawanikwa vaine COVID-19, vanhu makumi mana nevaviri kana kuti 42 vakawanikwa vari muzvikoro. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa nezverufu rwekutanga rune chekuita neCOVID-19 mukati menguva inodarika gore. Ndufu mbiri dzakaitika mudunhu reJilin riri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. China iri kurwisana nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus. Vakuru vakuru vemauto muRussia nhasi vati Russia yakanda zvombo zvemuchadenga zvisingaoneki zvehypersonic missiles kekutanga muUkraine vachirova wavati muzinda wepasi wekuchengetera zvombo. Iye zvino tochienda kuna Mavelas Musanganya uye weStudio 7 uko anotipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wemadzimai vari kutarisana nemhirizhonga yekuRobertson kuWestern Cape muSouth Africa. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zviri kufamba sei.
Pari zvinezvi vanenge vambonyarara vanhu vadzokera dzokera mudzimba kuti vakatora zvinhu zvevanhu zvoteka chikafu zvese zvaiva mumba unongowana mumba muri down.
Imi semadzimai manga muri kuita sei panga pari kuitika chiitiko ichi?
Paiitika izvi isusu taingodova kurodhi tichingotevera kune kuchienda varume ikoko because ivo vaiva mugomo isusu taiva muzasi.
Semadzimai mabasa api amuri kubata ikoko?
Kunoko taingoenda kumapurazi ikoko kumagrapes ndokwataingoenda.
Muri kuita mabasa ekuitei kumagrapes uku?
Tinenge muchimacheka magrapes acho. Sizini yakatanga muna November. Zvinezvi sizini yapera.
Ibasa ramakatotanga kudzidza masvika ikoko here kana zvakafamba zvi?
Inini ndakatotanga kudzidza ndasvika kuno because ndakasingarizivi yanga itoriwo first time yako.
Kwamuri uku mune mhuri yenyu here uyezve zviri kuendeka here?
Mhuri iri kumusha but munhu ngezvinezvo wakutongogara uchingotya sezvinhu zvakangokaruka zvaitika.
Zvakatanga sei?
Zvakaitika ndizvoti masuti mamwe anga asingaendi kubasa. MaZimbabweans akawanda ndo ari kuenda kubasa. Saka kwakanzi kune strike ari makuseni. Zvanzi kune strike yeshe yemasutu. MaZimbabweans akatomuka akatoenda kumustopu kunokwira rori. Masutu ndipo akatanga kumhuka maZimbabweans. MaZimbabweans akatanga achitombotiza kuti vakazoita chisungu chekuti ngatichidzoserai vanhu ava. Saka maZimba akatombokwira mugomo vakateverwa nemasutu vachiburiswa mugomo muya ndobva vaenda pasi. MaZimbabweans anga akugarawo kuzasi achirova chemasutu kusasi. Masuti ndokukwira mugomo. Sapa vakakwira mugomo ndopavakatanga kutevera vakadzi momo vachirepa vachiro kupola vanhu vese ndobavadzika kuzasi ndokavakazotanga kutora zvinhu zvese zvevanhu isusu tiri kuzasi inini handizivi kuti ichi chakatorwa bhuzani ndakangotiza ndobva ndaenda kune imwe location saka handisati ndadzokerako ndichadzokera kana zvinhu zvadzikamo
pari zvinhu hamusitori kukumba kwenyu muri kupi
ndiri kunonzi kudidorenzi
woikoko hakuna mhirizhonga
kuno kwakanyarara
muri kunzwa sei pari zvino uyezve shuwiro yenyu ndeyei
zvinhu zvinorwadza chaizvo zvinhu zvakadai kuti zvitiki so shuwiro yedu handiranga iriyi kuti vanhu dei tangoshandawo tadzokera kumusha muri nyararo dzani kuitwa so
apa muri iri kupi
kuzimbabwe
mune vana vangani uyezve muri kukwanisa here kuvachengeta
ndine vana 2 handikumbomiramira
vane makore mangani
umwe wacho ane 3 umwe ane 7
saka pamakanyoresa kuvhota here
ndakasati
ko panyaya yemapepa yakamira seiko
panyaya yemapepa emunomu angu inini here kana kuti
enyu semadzimaiwo vakawanda vari munharaunda iwayo akamira sei
vazhinji hatina mapepa
saka muri kufunga kuita sei tichiona kuti south africa yakati mudzokere kumusha pakupera kwegore
kana pagore rakungonopera ukati udzokera kumusha kwacho
saka matotanga here kuchengeta mari kana kuita zvimwe zvakadaro inochengeteka here
vamwe vanenge vaine makadhi inochengeteka vamwe vanenge vasina makadhi vaicherera pasi saka vaitopinda mudzimba vachigukunyura vachitotora mari yacho
nyatsotsanangura ipapo
mhandi muri kuti mari inochengeteka here kati vanenge vaine makadhi vanenge vaine makadhi unochengetera mukadzi mako vaya vaya vanenge vasina makadhi unenge uchiona kuti kuti upe munhu mari ine miedzo saka unogona kungoti mumba maunenge uchigara wongocherera mari yako pasi kana pachikona paunoziva so ivo vakazenge vakuziva kuti mazimbabwenzi vamwe vanochengetera mari mumba vakuteta-teta mumba muya vachitsvaga mari yayo yavane vawana vototora
saka pane vakatorasirwa nemari dzavo dzakawanda madzimai nevamwe
pari zvinhu hangu handizivi but ndiwondo kungonzwa kwandakaita
imi remangwana munoona rakamira sei kumadzimai
harina kana kumbojera dai nyika yanga yamiramira tadzokera kumusha
zvamungada kuona zvichigadzirisika kumusha semadzimai ndezvipi
kumusha tinodawo mabasa kuti tikwanisewo kushanda kuti tigare kunyika yedu ozo chatiri kutiza uko nyaya yekuti kunenge kusina mabasa even vacho vakadzidza havasi kuenda kumabasa
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu our lives nhasi tichiita hurukuro nemumwe vakarwa hondo yerusununguko vabernard manyadza avaizivikanwa nerekuti paka chipoera munguva yehondo tichitarisa nezvechirongwa chehurumende chekunyoresa vakarwa hondo kuti vagozokwanisa kunge vachizivikanwa takanzwa svondo rino gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri vachiti kune vakarwa hondo vanodarika zviuru mazana maviri nezvishanu vakanyoresa asi vamwe vanoti izvi zvinongoitwa chete kana nyika yatarisana nesarudzo
kubva kwandakaita vari kureva vana chihwido vana muzvibha vakanga vari kumacamps kunze kwenyika muzimbabwe nemuzambia vasina kuzenge vakarejistwa vasina kuzenge vakavhetwa kuti ivavo ndivo vachanovhetwa manje vamwe chete nemaexvisitis kuti vachikuvhetwa kuti vari kuiro rusununguko takazvinzwawo inizi asi mubvunzo wangu wokutanga ndiuyu ko chakambenge chakamisa chii kusvika taane makore 40 anoraudzirana maviri ndochokutanga chechipiri kuna machembere vacho vaitibitira havo machembere vamwe vacho vakatofa vasina kuvhetwa
saka munoti zvinofanira kugadziriswa sei chii chamungati chaifanira kuitwa
kumawadzi ikoko kukaenda kunoitwa basa guru guru rakafanira inoro muchanoona kuti apa paiitipiaizekchaichai dai changa chiri chokwadi chaicho chaicho kuenda kumawadzi uku muchanotaurwa kunzi apo paiva mbuya ninji vakaita basa rakati pana sekuru ninji vakaita basa rakati apo paiva nachihwido ninji paiva namusipa ninji vanhu ivo vakafa ani rikobhu naye zvinoda kuitwa kumawadzi uku vakandemiiri kufunga kwangu kumawadzi uku ngatidzokerei kunotanga patsva kuti vakaenda kuhondo vangani kumawadzi muno vakabatsira kuno kumusha muhondo vangani kune vakaenda kuhondo vakadzoka vangani vakanotsakatika kuhondo vangani zvizvikanwe ichi wati inokwanisa kuita archive yayo zvichitoitwa negovernment yeyuniversity izvi zvekuti ngazvive zvichiitwa neministiri igonotora vanhu igonorekodha ipo payapayapa hazvina recognition ndo zvinozongogara zviya zvaisimonzi tichazotitongoti.
Tinoona kuti aka akasike kutanga vamanyadza kuti danho iri ringe richitorwa rekunyoresa vana mujibha navana chimbwido chii chatingati chiri kuitirwa izvi zvose izvi nehurumende
iye zvino tinoziva kuti vavi vedu vari kutonga havari mukaupeni chavari kunyanya kumhanyira manii vanozva kuti sapoti bhesi yaakudhirika vakuda kuenda kune vanhu vari very desperate vanhu vakaitwa driven nepoverty very desperate saka vari kufunga kuti vakanoita whip up maemotions avo vanodzoka back into the ranks voya votipa support zvangopera izvozvizvi zvangopera zvamaelection izvozvizvi vanokanganikwa nezvavo sezvanga zvichingoitwa makore ose tinoziva kuti tanga toti kana toenda kumaelection hatirejisteimawo veterans atirejese vakadai kune vanhu vakatopuwa zvimakadhi vakanopuwa zvi asina nhasi hakuna chakaitwa kwavari maelection daka akanga angopera maelection hakuchina tomirira kuti dzimwe 5 years ipapapa mukati memakore iwaya vanenge vachifa vanhu vanenge vachitofa vanhu vanenge vachitofa saka kuitwa kwazvo jaikofunga kwangu ini vakandimiri ngatidzokerei kumawadi
totarisawo pane vakarwa hondo vakanyoreswa kare tinonzwa vari kugunun'unawo kuti zvinhu hazvisi kuvafambirawo zvakanaka kunyange vari kuwana mari kana kuti muri kuwana mari yekubatsirika iri kupiwa nehurumende munozoona here imi iva vamwe vatsva vari kunyoreswa avo vachizokwanisa kubatsirwa kana vashoma varipo havachitokundikana kunyatsobatsirwa
ipapo ndo pane mutambo ipapo ndo pane soro yacho onaita inonzi pdl inotaurwa nevakafunda iri pa75,000 inini mari yandinopuwa i15,000 pamwedzi chitarisai gepu irori pdl kana iri pa75 ini ndichiwana muhomwe 15,000 kune mari yatiri kukupai yecovid kamari kamwe kane kachitanhaurwa kuti kubva ipapo saka mari yandinozivisa muhomwe dzimwe nguva inofara inosara ya10,000 saka chinditaurai kuti tinorarama sei apo tiri kungoramba takaitwa desperate people kuti munhu aripuwa ndiye ari easy to control ndosaka muchiona makomuridzi vakazoti taakuda kunobvunza profesa muturi mure kuti nhaini kumari dzedu dzakapromiswa dzikapureshwa kulangeza dzakazofamba nekupiko ndo zvamaakuona vanhu vaakusungwa ndo zvamaakuona vanhu vaakubatsirwa tsvimbo vanhu vari kukamina nezvimugogota zvezvezvi voingwa nembwa voingwa nezvitsimbo saka kuti ava vakazenge vanyorwawo majava kana vakapromiswa kunzi tichakupai mari zvino iri kuno kuti tiri kutokomplena kuti isu mari yedu haisi kukwana maererano nepdl yandataurai kuna maticha kuna manesi ivo masoja chavo vachiri kwachiri vari kupractisa vari kukwamina mapurisa vari kuda kuwedzerwa kurtgs votizoiwa nepi mari iyoyo yekuzopa ava 205,000 ava ndopa muri kuona kuti aha izvi izvi muchenjeri kuti ndoziya zvokunzi garwerisa dzaseperera garwerisa dzaseperera kusvika mandonyutswa muchipfunyiswa mumaemotions saka the best thing tiri kuda isusu iyaiya inoti compassionate compensation.
Tinotenda zvikuru vamanyadza. Teererai zvakare muchirongwa chedu cheupenyu hwedu Our Lives svondo rinouya. Vateereri, musakangana kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi apo tiri kutarisa nezvigadziriro dzesarudzo dzemabyelection dziri kuitwa svondo rinouya nemugovera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu chanhasi. Iva inesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voeshona.com. Ini dini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC.